hama neshamwari, madzimai nedzimhuri dzose muzita rajesu kristu, African Apostolic Kereke inotungamirwa naArchbishop Paul Mwazha iri kukukokai kumvuserere huru ichaitwa paPotomac 11 Tabernacle Way, West Virginia, muno muUnited States kupera kwesvondo rino. Minamato ichaitwa nguva dzakadai. Musi wechishanu, June 23, 2023, kubvira nguva dzenhanhatu kusvikira nguva dzesere. Musi wemugovera, June 24, kubvira nguva dzenhanhatu kusvikira nguva dzesere mangwanani. Sabbath service kubvira nguva dza 10 a.m. kusvikira nguva dza 2 p.m. Munamato wamanheru kubvira nguva dzenhanhatu kusvika nguva dzesere. Munamato wokuonekana nokutenda Mwari pabasa raanenge abata uchabatwa nenguva dzenhanhatu kusvika nguva dzesere mangwanani musi wesvondo.
Zvakakosha sei kuti pange paine misangano yakadai nyanya iko kuno kumarimuka?
Chinhu chakakosha kwazvo kusangana tichisimbisana uye tichimuimbira nokumunamata, nokuti ndozvakafanira Mwari wokumusoro-soro, Jehovha ana masimba ose. Sezvavakaita paJerusarema, vakanga vachiimba musi wePentekosta vachinamata, mweya mukurukuru ukadururwa pamusoro pavo, zvipo zvikadururwa pamusoro pavo, vakabata basa raJesu Kristu rinoshamisa.
Pachange paine vamwe vavhangeri vanobva kune dzimwe nzvimbo here?
Jehovha watirangarira, watuma Bishop Muteta vari best in the UK, vari kuya nevafundisi vavo nevavhangeri vanobva kuCanada nevamwe vanobva kuTexas kuzotishumira mudunhu rino. Bishop Muteta vanobata dunhu rinorese reAmerica nemaislands, Europe kunobata kuRussia, Australia nenorth neeast Africa. Saka tose tinokokwa muzita raJesu Kristu. Vanoda transport kana kunzwisisa zvimwe, mufonere muvhangeri Chofamba pa 469-493-7185 kana kundifonera ini ai mufundisi mugobogobo pa 240-907-7262.